Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera wakanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 9, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rePeople's Democratic Party vatendai biti vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Magweta ari kumirira vabiti anoti Zimbabwe yakapamba vabiti sezvo paine mutongo wedare rekuZambia vekuti vabiti vasabuda munyika iyi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushoropodza zvikuru zvaitwa neZambia zvekuisa vatendai biti maoko emapurisa emuZimbabwe achiti kuita kwakadai kunotyora mitemo yepasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tichakupai nyaya yekupinda kwavabiti mudare raMagistrate apo vanga vachitongwa kekutanga kubva Zambia yavaisa maoko eZimbabwe. Tirikupai nyaya iyi painongopinda. Dare repamusoro muZambia raziviswa nemagweta emumwe mutungamiri weMDC Alliance uye vachitungamira bato rePDP vatendai biti kuti hurumende yeZambia yainge yatadza kutevedzera zvakatarwa nedare iri kuti vabiti vapiwe mvumo yekupotera munyika iyi. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Gweta ravabiti muZambia vaGilbert Piri vati vataurira mutongi wedare repamusoro muZambia Justice Pixie Yangairo kuti hurumende yeZambia yainge yatyora mutemo yekudzosera vabiti kuZimbabwe zvichipesana nezvanga zvatarwa nedare iri kuti vabiti vapiwe mukana wekupotera munyika iyi. Vapiri avo vati vari kumirira vabiti muZambia pamwe nemamwe magweta maviri anoti vakiti mwemba navamulambo haibe vachadzokera kumatare edzimhosva kuZambia kuti vapiwe zuva richanzwikwa nyaya yekutyorwa kwemutemo nehurumende yeZambia. Vapiri vati zvinotyisa kuti mapurisa ekuZambia vaisvika zana vakaperekedza vabiti kuZimbabwe vakanovapereka kumasoja emuZimbabwe pakati peusiku zvinova zvavashoropodza zvakanyanya. Mashoko avapiri atsigirwa nechimwe chizvarwa chemuZambia chisina kuda kudomwa nezita asi chinotengesa mari pamusika mutema pachirundu chati vabiti vakadzoserwa kuZimbabwe pakati peusiku nemapurisa nemasoja ainge akapaka tirapfuti.
Akuroza boda yerusiku vanhu vachiri vakara. Kuitika kuZimbabwe kazvinaona kaisemu chete nezviri kuitika kunoku. Semu chete. Ndezviri kuitika kunoku vanhu kana vakude kausaite zvekuposera vanhu vakude. Saka usaziva mwati zvakabatirwa tendai bidi because kunozamira hatizvizii manje. Saka vanhu vanga vakamiti vabatsire chete. Kuti havazoti munhu akabatira kuti akaitika.
Chizvarwa ichi chinoti ndicho chevamwe vakarwisa mapurisa emuZimbabwe neZuru apo vaida kusunga vabiti pamuganhu weZimbabwe neZambia. Chizvarwa ichi chinoti kunyange vainge vasingazive mhosva yavabiti vaityira upenyu hwavabiti mumaoko emasoja nemapurisa emuZimbabwe.
Yauya pava nemota so vaitoti vambinze moto hande pava vakanetsana manje vakaramba zvamwe. Umuzi 8 mashaiti vakaedza chavazvakaramba. Saka mota pavazoona kuti dhiraivha azoti mota chapunzwa mundireva akatizisa mota vasara vega vega. Saka mobhi yevanhu yakabva yaita noise siai munhu vakudhonzera ndebva mutora pambeni vaenda nemuofisi umu. Saka tapinda chete muofisi immigration yekuni yabva yakuti hai apa mai hamusini na simba ndisine simba kuno.
Vabiti vamiswa mudare muZimbabwe vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muZambia, ndini Arthur Chigoriwa.
Dare ra magistrate muHarare rapa mutungamiri wePeople's Democratic Party vatendai biti mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita zviuru zvishanu zvemadhora kuitira kuti vakwanise kutongwa vachibva kumba kwavo. Dare iri ratiwo vabiti vanofanirwa kusarenda pasipoti yavo pamwe nemagwaro emba yavo uye kuzvipira kaviri pazuva kumapurisa. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare vaFrancis Mapfumo vapa mutongo uyu mushure mokunge vachuchusi nemagweta avabiti vabvumirana kuti vabiti vabhadhare mari yechibatiso kuitira kuti nyaya yavo inzikwe vachibva kumba. Vabiti vanziwo vasiye pasipoti yavo kudare uye vazvipire kumapurisa kaviri pazuva uye kuti vasapindire mukuferefetwa kwenyaya yavo pamwe nekuti vagare pakero yavakapa kumapurisa. Vabiti vanziwo vasaita zvematongerwo enyika pamwe nekutaura nevatori venhau. VaAlec Mchada Hama nderimwe remagweta ari kumirira vabiti.
Nhasi vabiti vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva mbiri. Yokutanga ndeyekukonzera mhirizhonga, yechipiri ndeyekuti wakadaidzira mari results. Saka nhasi vapuwa mari yechibatiso kuti vakwanise kuzouya mangwana kudare pavanenge vakuzoisa zvichemo zvavo.
Vanhu vakawanda kusanganisira vamiriri vedzimwe nyika vange varimo mudare panze kwanyaya iyi. Mumwe wevatsigiri wavabiti vamunyaradzi Makwanya vanoti vafara nekuburiswa muusungwa kwavabiti.
But zvinhu hazvisi fair nekuti unonzwa nyika tinoshandisa mabhondi varoti vanoda bill yemaUS uyezve pasipoti yacho rutonzi yashayika but iri mumaoko mepolisi. We don't know the state yacho inenge da kushanda nevanhu sei, tine marights evanhu hatina.
Asi mumwe mutsigiri wavo anoona sekuti vabiti vaomeserwa zvakanyanya.
Mabill conditions acho theare sort of theare political conditions because themacharges are political because vageni see kuti hanzi is not allowed to address a press conference or a public gathering when he is a politician. Onzi has to report it 2 times daily osarinda matitle deeds in $5,000. In an economy like ours, where do you get $5,000?
Vabiti vari kupomerwa mhosva yekuburisa zvakabuda musarudzo yemusi wa 30 July apo vakazivisa vatori venhau kuti mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vainge vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vabiti vasungwa nhasi kuChirundu vachibva kuZambia uko vange vaenda kunotsvaka upoteri. Nyaya yavo inoenderera mberi mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushoropodza zvikuru zvaitwa neZambia zvekuisa vatendai biti mumaoko emapurisa emuZimbabwe achiti kuita kwakadai kunotyora mitemo yepasi rose. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi yemitemo inobata pasi rose vaLloyd Kuvea vati zvaitwa neZambia zvinotyora mitemo yepasi rose. Vakuvheya vati mutemo wanga uchisungira Zambia kuti dai yanga isingadi kuchengeta vabiti kana kuvapa upoteri ingadai isina kuendesa vabiti maoko emapurisa eZimbabwe.
Pamutemo international law kana munhu achinge atiza nekuti ari kutya kusungwa zvisiri pamutemo kana kunyonganiswa nehurumende, kwaanenge atizira kwacho nyika iyoyo haitenderwi kumudzosera kwacho kwaatiza. Zvavaifanira kuita dai vanga vasingade kumupa asylum kuti vakwanise kumuchengeta kuZambia, vaimusiya achienda kune imwe nyikawo zvayo isiri Zambia, ingava South Africa kana kuti Malawi. Asi vakasarudza kudzosera munhu kunyika kwaari kutiza nemaringe yekuti vari kuti hanzi hapana chikonzero chekuti timupe asylum.
Vakuvheya vati Zambia yaisa vabiti panyanga dzamushore sezvo hurumende yeZANPF ichizivikanwa nekumbunyikidza nhengo dzemapato anopikisa.
Maonero angu iva haasi kunyatsoona kuti zvinhu zviri kuitika muZimbabwe zvakaoma sei. Pane vazhinji mamembers yemapato yeopposition vakatiza muZimbabwe nekutya zvirikuitwa nemasoja. So kuti vamudzose tendai biti, tinoona kuti Zambia yakakanganisa.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vari Gweta vadewa mafinga vashorawo Zambia vachiti yachikora mitemo wayo nemitemo yepasi rose.
Zambia yachikora mitemo yayo nemitemo yepasi rose payatadza kuremekedza zvataurwa nedare rekuZambia kuti vabiti nevamwe vavo havafaniri kudzoserwa kuZimbabwe kwavanotyira upenyu hwavo, asi kuti vaifanira kuendeswa nhasi kuLusaka. Iko zvino tinoziva kuti nyika yeZambia haina kutevera izvozvo, yangodzosera nechisimba vabiti nevamwe vavo vatakunzwa kuti iko zvino vave muHarare mumaoko emapurisa. Umwe mavari kubatsirwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti nyaya yavo inzikwe.
Vamafinga vakurudzira hurumende kuti iregedze vabiti, vachiti nyaya yekuti vabiti vakakurudzira mhirizhonga ina maturo.
Tinokumbirisa zvikuru sei semagweta ekodzero dzevanhu kuti hurumende yeZimbabwe ngairemekedze kodzero dzavabiti, ngaivasunungure, irege kuvashungurudza ichishandisa mitemo nekuvachuchisa panyaya yekunzi vakaita mhirizhonga. Nyaya inova isina maturo, vanofanira kuti varegedzwe iko zvino, zvionekwe kuti Zimbabwe inyika yava kuremekedza mitemo. Nekuti taigaronzwa mutungamiri wenyika vamunangagwa vachitaura kuti Zimbabwe yava namutanguro mutsva, yasiyana nenguva yakare, asi zviri kuitika iko zvino zvataona musvondo rino rapfuura zvinenge zvinosimbisa pfungwa yekuti manyama hamire nerongo mukati meZimbabwe.
Sangano reUnited Nations High Commission for Refugees rashora zvikuru Zambia nekutyora kwayaita mitemo yepasi rose. Sangano iri rakomekedza hurumende yeZambia kuti iferefete zvakapa kuti vabiti vaiswe mumaoko eZimbabwe. Masangano akadai seEuropean Union neZimbabwe Lawyers for Human Rights vakurudzirawo kuti kodzero dzavabiti dziremekedzwe. Kweta guru riri kumirira vabiti, amai Beatrice Mutetwa, vanyorera mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vachivaudza kuti mapurisa akapamba vabiti, vachiti kuita kwakadai kunotyora mitemo yepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Modadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tombotarisa zvaitwa kune dzimwe nyika. America yatambira dano remutungamiri weDemocratic Republic of Congo waJoseph Kabila rekusapinda musarudzo yemutungamiri wenyika, ichiti dano iri rinoratidza kuti Congo yava munzira yeutongo wejeche tere. Indonesia yaita kundengendeka kunoita 6.2 magnitude muchitsuwa cheLombok, kusanganisira chimwe chitsuwa chiri pedyo cheBali. Izvi zvavhundutsa vanhu vakawanda zvichitevera kumwe kundengendeka kwakaitika nemusi wesvondo, uko kwakauraya vanhu vanodarika mazana matatu. Sangano re United Nations High Commission for Refugees pamwe nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu vabatana mukushoropodza danho reZambia rekupereka mutungamiri wePDP uye vari mumwe vatungamiri wemubatanidzwa weMDC Alliance vatendai biti kumapurisa emuZimbabwe panguva yevabiti vaida kutsvaga upoteri muZambia. Sangano re United Nations High Commission for Refugees rakurudzira kuti Zambia iferefete nyaya iyi sezvo kuita kwakadai kuri kutyora mutemo weupoteri wepasi rose. Mukuzeya nezvenyaya yavabiti, tabata vakarerekera kubato reZANU-PF vaFrank Guni pamwe nenyanzvi mune zvematengerwo enyika vachishanda vakazvimirira vaCharles Mutasa. Tatanga nekubvunza vaviri ava kuti vanoti kudii nezvaitwa neZambia.
Ndinofunga danho raifanira kutorwa nehurumende yeZambia ranga riri kuvabatsira paupoteri hwanga vaita risingavadzosi kwavarikuiza zvakare.
Vaguni, munoonawo sei danho reZambia iri?
Isusu hatingatongere zvarongwa nedare reZambia, asi chatinoziva ndechekuti pamutemo unotonga nyika dzakawanda iya inonzi international law, hakuna munhu anopiwa upoteri kana achitiza mhosva dzinonzi pachirungu dziyamacriminal charges. Unopiwa upoteri kana uchitiza mhosva dzekumbunyikidzwa kana kuti persecution inoitwa nezvematongerwo enyika. Sekuziva kwatiri kuita, hurumende yeZimbabwe yakataurira yeZambia kuti vabiti vari kutiza nyaya dzinosanganisira kuti vakapesvedzera vanhu kuti vaite zviri kunze kwemurawo, hazvinei nezvekumbunyikidzwa nekuda kwematongerwo enyika. Saka zvinogona kuti vekuZambia vakatarisa ipapo. Tingashorewo kuti kana magwaro atakaona akabuda ekuti matare ekuZambia anga ati vasadzorerwa kuZimbabwe, vakamirira kuti mitemo yavo ikoko ishande, asi vangodzorwa zvakadaro. Kana zviri izvo zvakaitika tingazvishore, asi hatingatongere zvirikoko nekuti hatisi kunyatso kuziva kuti chii chakanyatsokuitika kuZambia ikokoko. Asi tadzokera kuno kuZimbabwe, tinoti isusu aiwa zvaitwa zviri pamutemo.
Savamutasa, munowirirana navaguni here apa?
Ndingangoti zviri kuratidzika kuti vanga vasati vanzi vane mhosva inyaya yokuti pavasvika kuZimbabwe vaendeswa kumatare edzimhosva, kureva kuti mhosva yanga isati yabuda. Saka vekuZambia vari kutaura vematare havanga vachiita chinhu chakanaka kuti vatarise nyaya yavo mudare ravo maringe nemutemo wepasi pose.
Vagoni, tiri kuonawo magweta ari kumirira vabiti vari kuti vabiti vakaita zvokupambwa vari kuti abduction kubva kuZambia. Munoti panyaya yemagweta iyi?
Sekuziva kwatiri kuita, hurumende yeZambia ndiyo yakatambidza vabiti kuhurumende yeZimbabwe. Saka hatizoziva kuti kupambwa kwavari kutaura kuri kubva kupi. Vakatambidzwa zviri pamurawo, vakamiswa pamberi pematare, matare apa mutongo wawo nhasi wekuti vabiti vatongerwa vachigara kumba, ndo zviri kutevedzerwa pamurawo. Hapana kumbunyikidzwa, hapana kodzero dzashorwa.
Tanzwawo veUnited Nations High Commission for Refugees vachishoropodza danho iri, munoti iwe imi vaMutasa?
Kana veUnited Nations vataura kureva kuti vari kuziva zvavari kutaura, hatingati isusu United Nations yaita wrong payadaro. Tingangoti hedu isusu hatingati kudzorwa kwavaitwa kupambwa esuch, asi kuti hurumende yeZambia yaisafanira kutora danho iroro isina kutarisa nyaya yavo mumatare avo ivo.
Vaguni, nemuchidimbu tanzwa kuti vanzi vabhadhara mari chibat center $5,000 uye zvakasiyana siyana zvokuti vange vachienda kumapurisa kaviri pazuva nezvimwe zvakawanda. Munoona mutongo iwoyo uchikodzera here?
Tinoona sekuti zvinoenderana neudzamu hwemhosva dzavari kupomerwa, uye tinoda kurumbidza matare edu nokuti matare edu nevane zvita zvemutemo vateedzera zviri pamurawo munyika yeZimbabwe. Ndingangoti muchidimbu, veUnited Nations tinoona sekuti vakurumidza kumedza kutsenga kuchada. Tinoona sekuti pamwe vakurumidza kutaura vasingaziye zviri kunyatsokuitika pasi apa. Hatingaone sekuti pane zvachorwa zvakawanda wanda kunze kwokuti vekuZambia dei vanyatsokuteedzerawo murawo wavo. Nezvatiri kuona zviri kubuda iye zvinezvi zvinoita sekuti pane pakati tsveyame. Pamwe ndo zvaita kuti veUnited Nations vaturewo mashoko avo. Ibasa ravo rekuti vaite izvozvo.
Va mutasa muchidimbu munoti ne mutongo watonzwa kuti wapiwa uyu
atinga nyanyedu kutarisa pamutongo nekuti vagara vanga vachaenda kudare dai vanga vasina kupotera asi nyaya iripo ndeyekuti dai vanga vapotera kana ku embassy muno kana kuti imwe nyika isiri Zambia ndofunga nyaya yaibatwa zvakasiyana nezvataona zvichiitika pangoita kuwakidzana kwe Zambia neZimbabwe ndofunga wazonyanyo tora chinzvimbo chekutarisa mutemo wepasi rose.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachausi mutasa vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva. Kushandisa social media kana kuti internet kusanganisira mukutsvaga rutsigiro mune zvematongerwo enyika chinhu chatekeshera pasi rose. Asi vamwe vanhukadzi vakashandisa nzira iyi musarudzo dzakaitwa munyika vanoti vakasangana nezvimhingamupinyi zvakawanda mukuita izvi kusanganisira kunyombwa pamwe nekutyisidzirwa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Amai Melania Makumbe ndemumwe wevanhukadzi vaviri vakakwikwidza pachigaro chekuve mumiriri wemukobha mudare reparamende vakamirira bato reBuild Zimbabwe Alliance. Semunhu anodzidzisa zvidzidzo zvepamusoro, amai Makumbe vanoti vanogara vachishandisa zvinhu zvakadai seFacebook, WhatsApp neTwitter uye vanotiwo vakashandisa zvinhu izvi pakutsvaga rutsigiro. Kunyange vachiti vakaona zvichivabatsira kusvitsa maonero avo kuvanhu vakasiyana-siyana, amai Makumbe vanoti havana kukwanisa kunyatsoshandisa social media nenzira yakakura nekuda kwezvimhingamupinyi zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kushaya nguva yakakwana yekuita izvi.
Ndakaona pane vanhu vazhinji ava vemazera echidiki vanoswera vari pasocial media vandakagona kuvasvikira kuburikidza neFacebook, kuburikidza neTwitter. Asi zvakanga zvisiri nyore nokuti nguva yekuti ndigare ndiri paTwitter ndichitaura nevanhu nguva dzese ndakanga ndisina. Ndinorangarira chimwe chikwata chive chidiki chakauyawo chikandiofa kuti vandibetsere pakambeini. Asi vakati vaida kuti ndivabhadhare about $200 a month kuti vamanage my social media campaign and mari yakanga iri mari yakandiwandira.
Nerimwe divi amai Makumbe vanotiwo kushandisa kwao social media kwakaita kuti vanyombwe pamwe nekutyisidzirwa nenzira yakaita kuti vafunge kuti dai vasina kupinda mune zvematongerwo enyika.
I remember pane video yandakaposta ndichitaurawo urongwa hwangu handinawo from Kopa constituency. Ndakawana vamwe vakataura zvavakataura, vamwe vaitaura manzwi andisingagoni kuti ndidzokorodze kutaura vachindinyomba nekuda kwezvandakange ndataura paFacebook. Saka ndinoona kunge semunhukadzi ndakaona kunge kumwe kutuka kwataitwa, kumwe kuchikidzirwa nekunyombwa kwataitwa pasocial media kwaiuya nekuda kwekuti vanhu vanoona kunge vanhukadzi vasina kufanira kuti vaite zvematongerwo enyika.
Kunyombwa kana kushungurudzwa pamwe nekutyisidzirwa pasocial media inyaya yakasangana nevanhukadzi vakawanda vakapinda musarudzo dzakaitwa munyika mwedzi wapera. Amaikeresia Dagwaira Rwafa vakakwikwidza kuve mumiriri weBulawayo East pasi pebato reZimbabwe Partnership for Prosperity. Amai Dagwaira Rwafa vanoti kunyombwa kana kushungurudzwa kwavakasangana nako pasocial media kwakafanana nekwaiitika apo vaitsvaga rutsigiro muvanhu.
My challenges ataisangana nawo kunyanya ndekuti sometimes ukaposta chinhu pa social media uri munhu womukadzi mumwe anototanga kutokunyomba achikuvhunza kuti muchatiitire chii, makuda kunoita zvechihure. Chero uri muground chaimo chaimo uchikampena waigona kusvika kumunhu kuti ndokumbira vhoti yenyu, asi aitanga kutarisa kubva kumusoro kusvika kuzasi okubvunza makarorwa here, makazodii. Saka izvozvo ndo zvinozoita kuti vakadzi vakawanda vadzokere kumasure kuti vasanumire kuti vakondese.
Muzvare Natasha Karimakwenda vakakwikwidza vakazvimirira vega pachinzvimbo chekuvekanzura kuward 5 muBulawayo. Muzvare Karimakwenda vanoti havana kunyanya kushandisa social media pakutsvaga rutsigiro, asi vanotiwo vakasangana nekushungurudzwa kumwe chete panguva shoma dzavaishandisa social media idzi.
Ndini
experienced it on a personal level. It was merely a kuti vanhu vakawanda vakandi discourage vachiti inini mwana mudiki and handizive zvepolitics. Tinofanira kukura then tichaziva politics.
Murwiri wekodzero dzevanhu kadzi muzvare Patience Piri vanoti zvakakosha kuti kodzero dzekuti vanhu vataure vasingambunyikidzwe dzichengetedzwe. Asi vanotiwo kunyombwa kana kushungurudzwa kunyanya kwevanhu kadzi pasocial media hakufanirwe kutorwa sechinhu chenhando, uye vanotsigirawo kuti pave nedzidziso kune veruzhinji. Imwe nyanzvi munyaya dzekushandiswa kweinternet, amaikoliwe Majama vanoti kunyange hazvo gwaro rine mutemo wecybercrime bill richibata-bata nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai pasocial media, zvakakosha kuti pave nemitemo yakanyatsojeka inobatsira kudzivirira tsika iyi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvino tomboenda kuna Marvelous Mhlanganyawe weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevanhu pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika munyika pamusoro pezvematongerwo enyika. Regai tiende kuvatsigiri vedu veFacebook page yedu yeVOA Shona tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ndinonzi Etiwo Mutero.
Muri kupi kwa Mutero?
Ndiri kuNamibia, kuNamibia. Ndoda kutanga nenyaya yedu yekudyiwa iyi kwatakaitwa neZanu PF.
Mm-hmm.
Takagwadziwa. Asi chinoneka ndechekuti vanhu tiri kunyanya kusa feed pa court application ichaitwa ku constitutional court. Haina ndionzo kuti zvinobatsira ini zvekuenda kucourt, nekuti 2018 ndizvozvo zvakare takaenda kucourt. Handaiwanza kuti vanhu vadei vangotaurirana.
Saka imi dai maiwana mukana wekutaura naivo vachamisa, uye zvena vamunangagwa maiti chii?
Kuna vachamisa ndaivaudza kuti ko ngatikogamuchirai kurohwa takazhiwa. Hatingogamuchirai takaliwa, tinogorigiwa sei, takarigiwa sei, handiwanza kuti takaliwa inini. Hasati hedu kunyanya kuziwa, hatakutopema zvakaipa, takaliwa zvishoma shoma. Pari zvino vachamisa ndaigona kuvaudza kuti ngavatigadzirira kuti tigadzire kupinda kumarural areas. Zanu PF inopiwa chikafu, isu ngatigadzirewo chikafu tipe vanhu kumusha, vatewo EMDC pati yedu. Kuna vamunangagwa ndinovaudza kuti ko ngavarege kuomesa mwoyo, ngavatore vachamisa vavapinze muhurumende, vatongewo varimo, mari iwanikwe munyika, mabasa avhuriwe. Ndozvandingavaudza izvozvo.
Regai tiende kune mumwe muteereri wedare panhare. Hallo.
Hallo, sisi mazi makadii? Tiri nani, muri kuita basa naro basa nekutizivisa. Tiri kurwadziwa, vasatya vabiti. Pamina mato takatomira. Hatisi kuzomboneta kusvikira nyika yasununguka. Hazvifadzi kuti vamwe vanhu yezvinovorara panze nevana, dzimba dzapiswa kuna ana mutoko, muzarabani vanhu vachirara mumakomo, vanhu vachifa. Zvinhu zvatanisingatarisiri munyika yedu. Tiri vana vemunhu mumwe. Asi zvichapera rini? Tiri kurwadziwa zvisingamboiti. Dai waro Mwari vanzwisisa, vatinzwira tsitsi panguva yakaoma kudai. Nyangwe tiri kunze ikoko, tiri kutotyawo kuti patichaendawo kumazororo ikoko kunenge kwakamira sei kumamisha. Dai United Nation yapindira, izvino takutokumbira kuti dai vapinda vaisa runyararo munyika.
Inini ndini Marvelous Mhlanganyahuye, ndiri muWashington.
Musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM, apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato rePeople's Democratic Party, Vatendai Biti, vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Magweta ari kumirira vabiti anoti Zimbabwe yakapamba vabiti sezvo paine mutongo wedare rekuZambia vekuti vasabude munyika iye. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushoropodzawo zvikuru zvaitwa neZambia zvekuisa vabiti mumaoko emapurisa emuZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekaya nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Chris Gande.
soku isika atisenda baku VOA Ndebele.